Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye nhau dzedu dzanhasi chishanu chikunguru 2018. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoita musangano nevatsigiri vavo kwaMutare vachivavimbisa upenyu hwakanaka muhurumende yavo. Vamunangagwa vatenda Mwari kuti amai opa muchinguri kashiri vakapona zvichitevera kukandwa kwegrinedi muBulawayo. Vakatiwo vakembo Mohadi vakadzoka munyika kubva kuSouth Africa kwavanga vachirapwa, asi vakati pachine vanhu vaviri vane upenyu huri munjodzi zvichitevera kukuvadzwa kwavakaitwa negrinedi. Sangano revana chipanga mazano reAfrobarometer rinoburitsa ongororo inoratidza kuti vanhu vari kufarira zvakanyanya mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kudarika vamunangagwa, nekuti vanovimba kuti vachamisa vachawanisa mabasa, asi vamwewo vachiti vanovimba navamunangagwa pana vachamisa pachigaro chemutungamiri wenyika. Vamwe vari kupinda musangano yemutungamiri wenyika vanoti vari kumhanya mhanya chose vachitsvaga rutsigiro kunyangwe hazvo zvavari kuita zvisiri kuonekwa neveruzhinji. Vakuru mumapato ezvematongerwo enyika vokakavadzana pane zviri kuitika mugadziriro yesarudzo, izvo zvinosanganisira madhindirwo egwaro rekuvhotera mutungamiri wenyika. Zimbabwe Electoral Commission yoendeswa kumatare nemapato ezvematongerwo enyika ayo ari kuda kuti ZEC ikomekedzwe kutevedzera mitemo yenyika pakuita basa rayo. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zvakabuda muongororo yeAfrobarometer pamwe nenyaya dziri kumatare pamusoro pemaitiro eZimbabwe Electoral Commission ayo ari kushorwa nemapato. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne9885shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.